taisi shuga cheti nemtengo wakwira zvakawanda across the board zvine mtengo yekukwira hatini zviri kunyanyokonzereswa nekukwira kwakaita mutengo wemafuta svondo rapfuura nekukwira kwakuita zvimwe zvinhu zvakangosiyana siyana zvinoshandiswa mukugadzira zvinhu zvakaita sana shuga saka idambudziko ratasarisana naro kwete kushuga chete but kune nezvimwe zvigadzirwa zvakasiyana siyana
dambudziko riri kusimudzwa nevakawanda Dr. Chitambara nderekuti mitengo yezvinhu iri kukwira asi mihoro iri kuramba iri pairi ichokwadi here
ichokwadi generally mihoro inotambirwa nevashandi haina kunyanya kukwira zvakudependa futi nemasectors of course mangana masivu sevenza vatimbopiwa kacushioning allowance ka about 400 but generally inflation yaita erode ma real incomes evanhu saka vanhu vatonyanya kuomerwa zvakanyanyisisa nekuti mitengo iri kunyanya kukwira then mihoro pairi kukwira haisi kukwira nechikamu chinoenderana kukwira kwaita mitengo saka ndo pane dambudziko ipapa Zimbabwe tatone one of the cheapest labor force muregion not just muregion but even in the whole world
tinonzwawo vanotengesa mafuta vachiti mutengo wemafuta muzimbabwe ndo wakachipawo mudunhu munoti
ichokwadi not only chete but even makaona tine magetsi atochipisisa muregion yese saka maprice distortions anyi ana kuunzwa nemacontrols aripo uyewo zvakare nereintroduction yezimbabwe dollar yaunza maprice distortions kuzvinhu zvakaita senyaya yemafuta emotikari nyaya yemitengo yeelectricity even mitengo yezvinhu zvakaita sana svibage nezvimwe zvakadaro saka kune maprice distortions aripo ari kuafectawo zvakare mumafambisirwo akanaka emabhizimusi then rimwe dambudziko oro zvakare riri kuita kuti mitengo inge ichikwira kushayikwa kwemagetsi kuri kuitika kwekuti on average pazuva vanhu vari kuita 18 hours vasina magetsi vanoita zvemabhizimusi vakutoshandisa majenereta kuti vange vachikwanisa kuramba vari mubhizinesi
ko nyayo yekushayikwa kwechingwa tiri kunzwawo vakawanda vari kuchema kuti hachisi kuwanikwa
sekutandisisa production yechingwa yaderera chechipiri mutengo wechingwa tambotaura nyaya yemadistortions iyoyo kuti zvaakuita kuti vanogadzira chingwa nenyaya yekuti mutengo wechingwa unokontrola nehurumende vasagadzire takawandisa nekuti mamajinzi avo aerodwa zvakanyanyisa nekukwira kwaita